maita basa. Isisu sebato, takara tike tukuda kugadzirisa mitemo ino inangana nezvesarudzo. Ende izvi zvaitwa necabinet. Tukona kuti hazvina kutevera gwara. Nokuti isisu ndisu stakeholders vacho. Hakuna meeting yakashedzwa even iyo zeki kushedza mapolitical parties kuti tikuda kugadzirisa mitemo yesarudzo. Hapana input yakabva ipapo. Even patange tibvunza vema civil society organizations, maorganizations akamira ana mai, ana mayuthi, maorganizations anotaura nezvesarudzo. Navo hakuna consultation yakaitwa. Even ipapo kune vanhu vagara vachichema, vanhu vaya vanorarama neuri. Ende navo vanhu vakakosha because vagara vachichema. Ende navo kana chitarisa futi kuti zvabuda izvozvo zviri mugwaro racho hatisi kumbozviziva. Takangonzwa kuti zvaannounce. Chishamiso ndochoti parliament vagara kune rimwe bill range riripo rakaendeswa iko kune zesini. Saka pataibvunza maparlamentarians vakati mirira ikoko. Vaitoti aiwa kune bill riripo rati kudiscussa tiona kuti togadziriswa sei. Mwedzi wapfuura vakatoenda kukaripa vachigadzirisa bill iroro. Asi chishamiso kuti apa kwaati kwaminister of justice neattorney general vaitogadzira bill ravo. Saka tiri kuona kuti kune zvisingafambi zvakanaka ipapo. Gwaro iri rebill iri harina kufambiswa nemazvo. Hakuna stakeholder yakaitwa and even zvishoma izvozvo zvabudisa kuzvibvunza kuti zvabva kupi.
Timbonzwa kuna vagakanje munoti.
Chandafarira ndechekuti kana muchinyatsotsanangura triple C munonyatsotsanangura muchiti sebato rinopikisa. Saka ichokwadi kuti vanongopikisa. Sekutopikisa kwavari kutoita ipapa. Ndaanifunga kuti mubvunzo wenyu wanga uri wekuti ivo vatsanangure kuti zvakaitwa amendment yacho vanoida here kana kuti havaidi. Amendment yacho yakanaka here kana kuti yakashata. Because kana varivo vanotaura nezvemareforms, cabinet yobva yafamba kuti iite part of maamendments. Maamendments anova part of mareforms. Vari kuwirirana nazvo here zvakaitwa kana kuti havasi. Kana kuti vari kuziva here zvakaitwa zvacho. Amendment yacho yakaitwa vari kuiziva here kuti chii chaitwa. Tisati taenda kure nekuti dzimwe nguva tingada kuti dai kwakaendwa kukaripa, dai kwakaendwa kuuzumba, dai kwakaendwa kuchiredzi, dai kwakaendwa kuhurungwe, dai kwakaendwa kwakati. Makore ese zvinosiitwa izvozvo nyika yese kunofambwa asi vanongoramba. Zvakaitwa amendment iyi vari kuida here ndomubvunzo wandingangoda kuti kwavari vatipindure.
Regai tinzwe vachipindura. Muzvare yeshiri yedenga, hanzi hamuna kunyatsorova chipikiri pamusoro. Pindurai tinzwe mubvunzo.
ZANU-PF ngataure position yake ZANU-PF not kuda kunzwa zvetriple C. Of course tibato reopposition but anamboti isusu tombasa redu ndorokupikisa. Ari kuti totaura kuti tiri kurida here. Hatingatauri kuti tiri kuida chinhu chatisingazivi. It will be premature for us to say kuti no bill iri tiri kuziva. Isusu hatisi kumboziva zvazviri mubhiri ipapo. Zvatakangonzwa ndezve 30% women's quota kuti zvichireva chii. Hapana zvatinoziva. Saka you cannot say kuti isusu setriple C tiri kutopikisa bill, topikisa chinhu chatisingazivi. Isusu zvatiri kupikisa iprocess at this stage because hatisati tapinda mucontent yebill kuti toziva kuti zviri mubill chii. Process yakaitwa, we are stakeholders. Kana kuti maybe ivo vezanupf vakaconsulte. This is why he is not concerned about the process.
Vagakanje ndofunga mapindurwa, endererai mberi.
Tinotenda zvikuru. Saka ndo panotangira dambudziko redu rekuti kana pachinzi pakaitwa 30% quota, saka havadi quota. Yaifanira kuitwa mapesendeji akadii because pane dzimwe pfungwa dzisina zvadzinobatsira pakuvaka nyika dzakaita sekuti hanzi toda kucorrecta process. Chekutanga chakaitwa nebill rinongotaura bedzi kuti munhu kuti arejiste kuvhota anofanira bedzi kuburitsa chitupa chake kana passport yake. Kare munhu anga achitarisirwa kunzi aburitse proof of residence. Handiti chechipiri zvanzi izvo women's quota ivo mudzimai yasvika iyo pa 30%. izvozvo chete pane here chiri kuitwa ipapo chisingawirirani navo chekuti nhasi vanogona kuenda kudaredzi mhosva kana kuti vanoenda kuhighcourt vachinotaura kuti tibvisirewo zvakati munhu wezimbabwe anovhota anofanira kunge achingova chizvarwa chezimbabwe saka zvinoitika ndezvekuti nyaya dzekupikisa dzavanoita i dzinobva pakuti ipapa vari kutotaura kuti tiri kupikisa chinhu chatisingazivi saka chavari kuramba chii
ndikubatei muromo vagakanye ndikubatei muromo asi pane chakaipa here kuti dai urongwa ihwo hwakangoiswa kujekerere kune veruzhinji kumastakeholder hwobvira ipapo
haisi yese mitemo kana matanho ese anganzi ngatichibvei pano tiende tinounganidza vanhu pasi pemuti chikonzero nekuti zvinhu izvi pazvinoitwa izvi hazviitwe zvisina dare reparamende mukati hakuna mutemo unogadzirwa munyika inoiyi zvisina pariamendi
muzvare chiri yedenga pane chakaipa here kuti vanhu vange vachiwedzerwa zvakaita sekota yemadzimai ve nekota yemayouth naizvo zviri kunzi zvabviswa zviri mubhiri ramusati maono wenyu kuti rakamira sei
mukoma jonga kanisati taindira mberi that level of arrogance on the part of ZANU PF and cabinet iri kutidzosera mashure senyika kuzoti chakatifanira kuenda kuna nahurungwe kupi kuconsulta vanhu yet bill iri nderevanhu tikatarisa even panyaya yewomen 30% iye dai angari mukadzi he would understand where we are coming from yes the quota it will increase the numbers of women but in the long run is that what we want
regai nimboenda kuna vagakanje vagakanje zvanga zvakaipei dai kuri kuti iro bhiri rapasiswa hi rakanga raendeswa kune veruzhinji ivo veccc avachipiwa mukana wokuisa zvinomwe izvozvo mubhiri iroro
mukoma according to constitution hapana pandakamboona panotaura kuti mutemo unogadzirwa muchiinvolva triple c mutemo unogadzirwa muparliament mutemo haugadzirwa papress conference kana vakataura zvinhu zvinomwe vari kuofisi kwavo haasiriwo magadzirwo anoita mutemo unonzi legislation pachirungu zvinhu zvese zvinoitwa muri muparamendi ndosaka muchinzwa vanhu vezimbabwe nhasi vachitaura kuti mareforms ari kudiwa nanachamisa mazuva vaipema musoro vachifamba nana mugabe vari muparamendi pai ndo pavangadai vakazvimuzwa asi hakuna munhu wetriple c ndinokuchallenjai akambosimudza ruoko akataura pamusoro pemareforms